zvirongwa zvitatu zviri kuitwa nevana vezimbabwe vari mudiaspora muno muuk kubatanidza nenyange vari kuamerica nevamwe vari kusouth africa muunited kingdom mune vasangana kuzimbabwe embassy vachitaurawo zvichemo zvavo zvichemo zvatiri kuona zvinhu zviri kuitika kuzimbabwe zvavatiri kufara nazvo nezvatiri kunzwa zviri kuitika kuhama dzedu dziri kuzimbabwe kune chimwe chikwata chichaenda takapiwa mvumo nevanoronga Davos kuti uyai henyu munouya muchikwanisa tiri kutarisira kuti vanhu vanouya vakatarisira kusvika kana kuma200 vachinosangana navo vamunangagwa iko kuDavos vachihotaura kuti vana vezimbabwe havasi kufara nekuti ivo vari kumbofamba vachienda kuDavos asi nyika ichitsva munhu hamungamuregedzi achiuya kunyika dzenyu achifamba achikadza kudzokera kunogadzirisa zvinhu zviri kunetsa kunyika kwake kuzimbabwe
vakakupai mvumo ndevapi ndo varongi vemusangano
ndivo varongi vemusangano hongu vakataura ivo kuti kana zvirizvo zvamuri kuda kuita tinokupai mvumo nezuva nenguva yekuti munokwanisa kubatana mouya motaura zvichemo zvenyu